manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 16/2017
makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanorumbidza chirongwa chekusimbisa mabhizimusi evanhu vatema apo vavhura kambani yesimende kumasasa muHarare.
Chirongwa chebiometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Va Ahmad Ahmad vekuMadagascar vanosarudzwa kuva mutungamiri mutsva wesangano renhabvu muAfrica vachikunda vaIsa Hayatu vekuCameroon.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vakumikidza chigayo chesimendi chinokosha mamiriyoni makumi masere nemaviri emadhora muHarare chekambani yekuSouth Africa yePPC vachiti zvinofadza kuti kambani iyi iri kutevedza mutemo wenyika wekupa masimba munyaya dzehupfumi kuvatema. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vemabhizimisi vekunze vari kuchema nemutemo uyu vamugabe vati mutemo uyu haukanganisi mabhizimisi ekunze uye unotokurudzira vekunze kuti vashande nevatema vemuno.
PPC Zimbabwe has demonstrated what many other companies
Kambani yePPC Zimbabwe yaita zviri kutadzwa nemakambani akawanda uye yaratidza pachena kuti mutemo weindigenization haukanganisi mabhizimisi ekunze asi kuti unotochengetedza mabhizimisi ayo.
Vamugabe vati kambani iyi iyo ine zvigayo zvesemende zvitatu muHarare kuvulawayo neGwanda yakatoita zvinodiwa nemutemo uyu muna 2012 nekubatsira vanhu vari munharaunda dzainoshandira pamwe nekupa zvikamu gumi kubva muzana zvekambani kuvashandi vayo.
Government notes with satisfaction that in 2012 PPC
Hurumende inofara chose kuti muna 2012 PPC Zimbabwe yakaita zvinodiwa nemutemo weindigenization uyo unoti makambani ekunze anofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvatema vemuno.
Vamugabe vati zvinofadza kuti kambani yePPC yakavaka chigayo chemhando yepamusoro muHarare uye kambani iyi yabatsirawo muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro munyika. Semende yakabva kukambani iyi yakashandiswa muzvirongwa zvekuvaka dhamu remutirikwi muzinda weNational Railways kuBulawayo pamwe nenhandare yendege yeJoshua Ngomo kuBulawayo. Mukuru wekambani iyi muZimbabwe vaKalivone Masiyane vati kambani yavo inofara chose kushandira muZimbabwe uye ine tariro yekuti ichagadzira simende yakawanda ichashandiswa muzvirongwa zvakaita sekuvaka mugwagwa unobva kuBait Bridge uchienda kuChirundu. Vati chigayo chemuHarare icho chichange chichigadzira matani zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu pagore chichange chichitengesawo simende kunyika dzekunze dzakaita seMozambique Zambia. Zvigayo zvese zvePPC zvinoburitsa miriyoni nezviuru mazana masere zvesemende pagore izvo zvinoita kuti ive kambani hombe yesimendi munyika. Mamwe makambani anogadzira simendi munyika iLafarge iyo iri muHarare pamwe neSino Cement iri kuGweru. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira wekuNigeria vaAliko Dangote vakapiwa mvumo muna 2015 kuburikidza nekambani yavo yeDangote Cement Zimbabwe yekutanga bhizimisi rekugadzira semende asi havasati vatanga basa iri. Makurukota akawanda ehurumende anosanganisira gurukota rezvuma industry vaMike Bima vamiriri vedzimwe nyika dzakaita seChina vapindawo muchitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti riri kushoropodza zvikuru danho rekanzuru yeguta reHarare rekuparadza kwayakaita misika yevanhu pamwe nekuparadza zvinhu zvavo panzvimbo yemabhizimisi yebudiriro 5 svondo rino. Mugwaro raburitsa sangano iri rinoti rakawana umbo wekuti kuparadzwa kwenzvimbo dzekutengesera uku kwakapiwa mvumo nekanzuru pamwe neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA uye VSET inotiwo ine umbowo wekuti zvakaitwa izvi zviri kunze kwemutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata EMA kuti tinzwe divi rayo.
Izvi zvinoitika mushure mekunge kanzuru yeHarare yatora danho rimwe chete rosvondo rapera payakaputsa zvivakwa zvevanhu vaitengesera pakamunhu business center mumusha weMabvukuta Fara uye kuedzawo kuputsa nzvimbo inoitirwa mitambo yeMoto Republic iri mukati meHarare. Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoramba mashoko ekuti kanzuru yavo iri kuputsa zvinhu zvevanhu vachiti chiri kuitwa nekanzuru yavo kuchenesa guta. VaChideme vanotiwo kanzuru yavo ine urongwa hwekusangana nevaridzi veMoto Republic kuti vaone kuti vangaenda mberi sei panyaya yechivakwa chavo. Izvo zvinotevera kupera kwemazuva manomwe akanga apiwa nekanzuru kukambani yeMoto ekuti varidzi vaparadze voga zvivakwa zvavo. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya yekuputswa kwezvinhu muHarare.
Pari zvino tiri kuita tsvakiridzo yekuda kuti tione kuti zvakambofamba sei kuti kanzuru payakanga yapa demolition order. Kumberi kwemazuva edemolition order kune vashandi vakazoenda nerweseri vakatanga kuda kunogadzirisa mapepa ekuMoto Republic kuti inge ichinziri pamutemo. Ndozvatiri kuongorora izvozvo. Uyezve isusu tiri kuti sekanzuru vana vapa vakatanga kuvaka pakanga pasina noti pachirungu development permit. Uyezve maplan avakashandisa akanga asina kuongororwa nekanzuru akakumikidzwa nekanzuru. Uyezve basa rese rakaitwa paMoto Republic harinaunge rakaonekwa nekukumikidzwa nekanzuro zvakare. Uyezve tiri kuona kuti vanhu vekuMoto Republic vaienda kuvashandi vepasipasi vachitadza kuenda kuvashandi vanoita madecisions chaiwo chaiwo vaida kuti basa ravo rifambe. Chikuru sachiripo ndechekuti chivakwa ichi hachipindirani neyatinoti mamodel building bylaws nokuti hatina mutemo unobvumidza kushandisa atoti pachirungu marefurbished freight containers. Asi zvapo ndezvekuti sekanzuru tavadeedza vanhu vekuMoto Republic kuti vauye titaure navo tivaudze zvatinoda kuti zvinge zvichiitika pachivakwa ichi kuti basa ravo ravanoita ipapo rienderere mberi.
Saka muri kutarisirwa kusangana navo riini?
Tavadeedza kuti vauye changuti patenge tataura navo tenge tichikuzivisai hapana chinhu chichakavandika apa. Chese chatei tangotaura navo tichibvumira navo tichitokuzivisai.
Tiri kuonawo masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa ari kunyunyutawo nekwavanoti kuputswa kwezvivakwa kana nzvimbo dzavanenge vachitengesera. Mungatiudza kuti zvakamira sei ipapo?
Aiwa, handizvo. Tiri kuitika ndechekuti tiri kuita zvido zvevanhu vemuHarare. Zvido zvevanhu vemuHarare ndozvekuti vanoda guta rakachena. Tiri kuti patenge tasvika pashopping center toti kune vanotengesapo nzvimbo yenyu yekutengesera ndeiyo. Iyi nzvimbo yana muzvina bhizinesi iyai vaite basa ravo uku mimirenyu itirai uku tobatsirana nevanhu ivavo vanenge varipo kubvisa zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7.
Nyaya yekurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi inyaya inogara ichitsviriridza munyika. Pose painotaurwa nezvayo vanhu vakawanda vachiratidza kuti inovashungurudza zvikuru. Nekuda kweizvi pave nevamwe vane mubvunzo yekuti pane kuti vanhu varambe vachitaura nezvenyaya iyi pane vanhu kana masangano here akamboedza kutaura nehurumende pamusoro pezvinyunyuto zvavainazvo panyaya iyi. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VaFelix Mafa vaimbove miriri wemagwegwe mudare reparamende uye ndiwo mukuru wesangano repost independent survivors trust rinoshanda kubatsira hama dzevanhu vakafa panguva yegukura hundi. VaMafa vanoti havasati vamboedza kutaura nehurumende panyaya iyi vachiti havaone zvazvinobatsira. mutauriri wesangano reibech liga zulu ironoshanda one yamadzevano akaurayiwa panguva yegukura hundi vamposofu zwayo vanoti mubasa ravo vanoedza nepose pavanogona kutaura nevehurumende asi hapana chinobuda
hurumende sisazama kukurumisana naye ngendava yegukura hundi losizi ngoba
patinoedza kuita misangano yekurangarira vakaurayiwa pagukura hundi vanotirambidza nekuti havadi kuti nyaya iyi itaurwe nezvayo ukataura nyaya yegukura hundi unoita kunge wataura nezvekuda kupidigura hurumende takamboedza kutaura kuti kune vanhu vasina mabirth certificate nekuda kwenyaya yegukura hundi asi vakati nyaya iyi yakagadzirwa nevakuru vakuru pakaitwa unita court asi takavaudza kuti pane vanhu vatinoziva vasina mabirth certificate kusvika pari zvino
Mzare Nozipo Moyo ndemumwe murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda ari muBulawayo. Mzare Moyo vanoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe pachena uye zvizere. Asi vanotiwo hazvivashamise kuti vanhu pamwe nemasangano ane shungu nenyaya iyi havasi kukwanisa kushanda nehurumende sezvo vachiti hurumende yacho haina hanya nekodzero dzevanhu.
Maorganization ari kutadza kutaura to engage the government because Ige problem ndi hurumende wetu ane attitude hati kutaura nazo.
Mugore ra 2003, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakwira kudare repamusoro soro re Supreme Court richida kuti hurumende iburitse zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa neDumbu Chena Commission pamwe neJamba Kwe Commission dzakaumbwa muna 1981 nemuna 1983. Makomishen maviri aya akaumbwa kuti aongorore nyaya dzaive nechekuita negukura hundi. Asi dare iri rakasendeka nyaya iyi parutivi uye hapana chakambozonzwika nezvenyaya iyi. Vatinei Mkwewa ndiwo murongi wemabasa musangano reAvamelu Human Rights Lawyers Network. Vamkwewa vanotiwo sekuziva kwavo kuedza kushanda nehurumende panyaya yegukura hundi chinhu chakaoma zvikuru.
Zviripo ndezvekuti vanhu wai vanhu vasina kumboshandisa maformal channel ndekuti hurumende has not formally kubvuma kuti zvakaitika muhistory yedu sevanhu veZimbabwe. For example, ukaenda kuMinistry of Registrar General ukanyora affidavit rekuti mwana uyu ada kubetserwa kuona birth certificate nekuti vabereki vakashaika panguva yekukura hundi, iye aku registrar's office anotovhunduka kuti akubetsere because pane kutyishidzira kurimo muhurumende kuti nyaya yegukura hundi isataurwe. Saka azvitishamise kuona masangano akawanda asingabudi on record kuti vakubetsera vanhu panyaya yegukura hundi.
Mugore ra 2006 muzvinafundo Jonathan Moyo apo vaive mumiriri wedare reparamende akazvimirira ega vakamboedza kuita bhiri ravaitira izobatsira kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo ipere, asi bhiri iri hakuna kwarakasvika. Mugore ra 2012 vamafa vakazoedza kuunza bhiri raenderanawo neizvi asi vakakundikanawo. Vasamukele Hadeve ndiwo mukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vari munhu anozivikanwawo munyaya dzekuita tsvakurudzo dzakasiyana-siyana. VaHadeve vanoti vanoziva chose kuti nyaya yegukura hundi inyaya isiri nyore kutaura nezvayo, asi vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vakwanise kutaura nezvenyaya iyi pasina kutya kana kutyisidzirwa.
Iyo hurumende ine responsibility of coming in kubetsera vanhu kana ichiona kuti kuri nyaya iri kana ichiita se ichibuda ichimenshenwa pamameetings. Asi nyaya iyi iri very sensitive, haiti kupatwa nevanhu vasi irresponsible because before tataura nekuti ipeace building ireconciliation we should understand kuti inyaye nation building. Kana inyaye nation building hauti kuhwesena zvino.
VaHadeve vanoti Zimbabwe haizi iyo nyika yekutanga pasi rose kuve nechitwe chinorwadza chakaita segukura hundi, asi vanoti zvakakosha kuti hurumende itambire kuti nyaya iyi itaurwe nezvayo pachena senzira inoita kuti nyaya iyi ipere. Izvi zvinotsinirwawo navamukwewa.
Maonero angu ndeyekuti hurumende inofanira kuti ipe mukana wekuti vanhu veZimbabwe vataure nezvazvo zvegukura hundi, vataure mweya yavo yosununguka. Because zvakuitika ndezvekuti vanhu vakangoona ka opportunity kekuti vataure vanobva vataura vobva vachema. Zvinoratidza kuti vanhu havana nechirungu inonzi ventilating structure. Saka hurumende inofanira kuti ibvumire truth telling process kuti vanhu vangotaura whether pane asosungwa afterwards ndezvimwe, but kuti vanhu vazive kuti pane ichi chiitiko chakaita nehurumende yobvuma kuti ehe zvakaitika.
Pari zvino vamiriri vedare reparamende vari kuenda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri reNPRC iro rakamborambwa nevanhu gore rakapera. Bhiri iri ndiro rinotarisirwa kugadzirisa nyaya dziri pamwoyo yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, dare reparamende reEuropean Union rashora zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, zvikuru kusungwa kwapasta Ivan Mawarire musi wa1 kukadzi. Mumashoko aro kuvatori venhau nhasi, dare iri rati pasta Mawarire vakabatwa nemhosva vanogona kukandwa mujeri kwemakore makumi maviri. Ratiwo kusungwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika, uye pasta Mawarire havafanirwe kuendeswa kumatare nenyaya yakadai. Sangano reEU iri ratiwo harisi kufara nekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. EU yati hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Makatirira kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa anoti munhu mumwe chete akuwara nhasi paputika bhambu ranga rakateiwa mutsamba. Izvi zvaitikira muofisi yeInternational Monetary Fund muParis kuFrance. Hapana kuparadzwa kwataurwa nezvako mukuputika uku, uye mapurisa akatsika kuburitsa vashandi kubva muchivakwa ichi asati achengetedza nzvimbo iye.
Vanhu vaviri muguta reHabu muSomalia vakuwadzwa nhasi apo mauto emumvura aridzirana futi nevarume vanga vachiedza kutakura zvinhu kuendesa kungarava yemafuta yakapambwa kumahombe kombe kwenyika iyi. Vaona zvichitika vaudza nepfenyuro yeVOA muSomalia kuti mauto edunhu rePuntland muSomalia abata chikepe chaafungidzira kuti changa chichiendesa chikafu kuvarume vakapamba ngarava yeRS 13 pamwe nevashandi vasere vekuSri Lanka.
Panguva yakatanga kupiwa mutongo nedare rehurumende yeAmerica wekupikisa mutemo wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekurambidza zvisvaro zvekune dzimwe nyika kupinda munyika iyi, hurumende yakapikisa mutongo uyu rechimangwana racho. Mushure memutongo wedare wekupikisa zvakare mutemo wavaTrump vechipiri nemusi wechitatu, uye wairambidza zvakare vanhu vanobva kunyika nhanhatu kupinda muAmerica, hurumende iri kutarisirwa zvakare kukwira kudare re9th Circuit Court.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munyika munonzi maita kusawirirana panyaya yekuvandudza gwaro revavhoti pachishandiswa michina yemacomputers kana kuti biometric voter registration kits. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti riri kupiwa mari nehurumende yekutenga michina yeBVR. Michina yeBVR iyi inonzi inosvika mamiriyoni makumi mashanu yemadhora. Sangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP raimbenge rati rinotenga michina iyi, asi hurumende yeZimbabwe yakazoti yave kubatsira ZEC kuitenga.
Asi iko zvino vamwe muhurumende nemubato reZANU-PF vanenge voimba rumwe rwiyo vachiti uku kutambisa mari. Izvi zviri kutsigirwawo nemamwe mapato anopikisa akaita sereRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ. Asi mamwe mapato anopikisa akaita seMDCT anoti anotsigira kushandiswa kweBVR. Vari kutsigira BVR vanoti inobatsira kugadzirisa gwaro revavhoti. Asi vamwe vanoti michina yemakombiyuta inoda kushandiswa iyi inogona kukanganisika, uye zvinodawo nguva yakareba kudzidzisa vanhu nezvekushandiswa kwayo. Muguzea nyaya iyi, tabata mtezeri wemtaori webato RMDC inotungamiru wana wamoge nchangirai, mojare tabita kumalo, uye mtaori we RDZ vapisha ya mchaoraya. Tatanga nekubunza wa mchaoraya kuti sei vasiri kutambira kushandiswa kwema BVR Kids.
Chirongwa che BVR isusu sebato re Renew Democrats of Zimbabwe. Hatisiri kuchifarira nzira dzakati wandei. Chekutanga nzira ye biometric voters roll. Inyaya ye ma computers. Tirikuziva tese kuti muna 2000 Zanu PF yakavhundusira vanhu zvakanyanya ichishandise ma cellphone ichiti vanhu uri kuonekwa pavhotera. Saka iyo system yekuti vanhu vazonzi kuti tikuregister taakucapture ma details ako ma finer details akaita semaziso, kumeso, ma fingerprints. Zvinoita kuti vanhu vese kumaruzevha uko kana ma urban areas munhu abva afungidzira kuti ndato exposed because system yangu yesiya ikoko uye pendichavhotera pachaonekwa because tiriziva kuti pese paiurayiwa vanhu. Vanhu vanga vachiti your vote is not a secret. Saka tirikuti isusu RDZ ngatidzoke pasystem yakaitika muna 1980 neyatakashandisa pana 2000 pareferendum yekuti munhu wese une 18 years as long as ari muZimbabwe nechitupa chake osvika ovhota papolling station yaanoda.
Honorable Kumalo, munotiwo kudi?
Zvobvundutsa zviri kutaurwa izvi because kana tichema kuti kana tichiita biometric voters roll kunotorwa details romunhu riri specific. Ko paakanotora passport, unotora ID, handiti zvose zvopinzwa mucomputa. Birth certificate dzinobva mucomputa muna registra. Kunotorwa every details, zita rako, ramai vako, rababa vako, pawakazvagwa negeti rakazvagwa. Saka ichi chiri secret ipapo chii? And anyway, we are in the 21st century. Zvinhu zvakuchinja. Kana vachiti iwo tobva kudzokera tichamise maID zvinongofanira nekuti ngatidzokere tinofeka infisi nende asi tegatofanira kungwarira ndechokuti ZANU-PF yanga yagara nyaya yebiometric voter system yanga isipo panyaya yacho. United Nations ndiyo yakaunza mari kuti kutengwe maequipment iyoyo. Chatofanira kununuka ndechokuti ZANU yakuti iyo yakutoda kuda kutenga makiti. ZANU ikatenga makiti yakuda kuti vatirige.
Todzoka kwamuri vamuchauraya. Sachigaro weZeke amairita makarawo vari kuti iwo haukwanise kuvhota nechitupa nekuti hapana kunyorwa kuti unogara kupi. Zvasiyana neku South Africa kwe proportional representation.
Hapana unopokana nazvo kuti varita makarawo yakange iri nhengo yeparamende yakamirira ZANU PF. Kumakora pfuura kusvika muna 2000 iri independent member of parliament yeZANU PF. Saka kufunga kwavo kwakarerekere kuZANU PF. Nyaya iyoyo vari kutaura haina kana maturo zvachose nekuti tiri kuti munhu paunenge wavhotera ipapo unovhotera muconstituency. Saka kana ukavhotera kumuzarabani it means you fall under muzarabani. Ukavhotera kumakuti unenge uri muward yekumakuti. Saka hazvina kana question wavhotera ipapo ndopanoerengerwa vhoti yako. Nyaya yekuti regai tirwise zvakati nekurwise zvakati munoona kuti capacity yedu maZimbabweans especially kuopposition tasarirwa ne 12 months kuti tienda kumaelections. Hondo dzetinofanira kunge tichirwisa hadzifani kuwanda kuti tibvise ZANU PF.
Honorable Kumalo, hanzi hondo dzawandisa?
Hondo dzawandisa muzvibata hadzinambopera kubvira 1980 teudzanoke dzomurumo. Saka pana chinhu chiritswa pano. Nyaya yezvitupa iyi haitomboshandi pese tozvira kachitora chitupa vanokubvunza kuti kumusha kwasabhuku wako nachipu ndiani. Kana vakuti isusu tonovhota nezvitupa inini ndiri 41 ndobva kunupani ndakutobva muconstituency kwangu kuvula east ndakunovhota kukai. Saka ndozouna sei constituency yako? You're right, hazvishandisi hazvibatidze kuti uri wadhi ipi.
Mtedzeri wemutauriri webato reMDC inotungamirwa navamuge nitsvangirai muzvare tabita kumalo vari parunare muBulawayo. Panzwawo zvakare kubva kumutauriri weRDZ vapishai muchauraya vachitaura vari parunare vari kuchipinge.
Musangano mukuru weUnited Nations CSW61 wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi uri kuenderera mberi muNew York. Zimbabwe ichitarisirwa kuziya nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Porina Mupari waGwanyanya, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita misangano kuNew York. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata amai Mupari waGwanyanya kuti tinzwe zviri kuitika.
Zimbabwe yakaita side event panyaya yetrafficking yevanhukadzi, nokuti mwedzi changopfuura iyi takanga tine madzimai anoita 35 akatorwa kubva kuKuwait nenyika yeZimbabwe, apo vakanga vapambwa vachinzwa vari kutsvakirwa mabasa. Vazowanikwa vakunobatwa chibharo, vachibatwa usungwa, vasingapiwe mari, vasingadzichokudya, takangoti vachiitirwa udzinyi wokuratidza kuti vatove vanhu vatingati vanhu vatinoti masefu pachihomo. Saka madzimai iwayo akanga aripo maviri kuitira kuti vagopa upoo nekutaura vanhu vachivaona. Vanhu vakave nekushushikana asi vanhu vakawanda vakauya, vamwe vakanga vataura zvekuti kwavo kwakanga kuine zvirongwa zvakadaro.
Ndezvipi zvimwe zvamuchange muchizeya mumazuva anotevera kumusangano uyu?
Imwe nyaya dziripo inyaya dzemabasa dzevashandi, dziri kutaurwa nenyaya yekuti mari dzinoendana pamukana yekuti munhukadzi kana mabasa atinoita kana akafanana. Tinowanikwa vanhukadzi vachitambira mari shoma kupfuura inotambira vanhurume. Kwozoonekwa mahours anoshanda madzimai vanenge vachinzi vanonge vari kudzimba, yatinoti domestic work, kuti ibasa risiri kubhadharwa, asi ivo vanhukadzi vachiswera vachishanda. Kana kungave kuchengeta varwere vanenge vachirwara, kungave kuchengeta vakwegura, kungave kuchengeta mhuri, unozoona kuti basa iroro rinorwadzi uye rine mahours asingakwanisi kunge achiverengeka, nokuti kubvira kuseni kusvika nguva idzi zvayo munhukadzi anenge achishanda.
Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Porina Mupari waGwanyanya, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuNew York.
Munhau dzemitambo, sangano rinotungamirira nhabvu muAfrica reConfederation of African Football kana kuti CAF rave nemutungamiri mutsva mushure memakore makumi maviri nemasere. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ahmed vekuMadagascar, avo vanga vachibatsirwa kutsvaga mavhoti nemutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa, ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri mutsva wenhabvu muAfrica mushure mekukunda vaIsahaya II vekuCameroon musarudzo yaitwa nhasi mangwanani. VaAhmed vabuda nemavhoti makumi matatu nemana vachikunda vaHaya II, avo vaita mavhoti makumi maviri chete musarudzo yaitirwa muAddis Ababa, Ethiopia, umo makavambirwa sangano reCAF muna 1957. VaAhmed mutungamiri wesangano renhabvu reMadagascar Football Association, iro rinove nhengo yekosafa iyo inotungamirwa navachiyangwa, avo vakabuda pachena kuti vaizovhotera vaAhmed semubatanidzwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMorgan Ekea vanoti nhabvu muAfrica yanga yave kuda sanduko sezvo vaHaya II vanga vagarisa vasina chitsva chavanga vachapa. VaDekea vanoti nhabvu yanga ichingofamba kuWest Africa kuchamhembe yeAfrica kusina budiriro yanga iripo.
Bhora remuAfrica rava nechenji chidiwa changoti chakati iyo ichenji kuti kunditi toda zvinyowani pane zvinzvanga zviripo kudhara hapana chachanga chimprovhika kusava region.
Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaIvan Zungwere vanoti vari kutarisira sanduko kubva kuna vaAhmed pane zvaiitwa navaHaya II, avo vavanoti vanga vasingaise maziso avo kuchamhembe kweAfrica. Vachange vari panyanga kwemakore mana kusvika pasarudzo iyo ichaitwa muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weCommission on the Status of Women uri kuitirwa kuUnited Nations.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.